Very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk Women's Roundtable. We are coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, September the 3rd, 2020. I'm your host, Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanganya, who are broadcasting from my home in Washington, D.C., due to COVID-19 or coronavirus, a pandemic that is sweeping the whole world, including Zimbabwe, where the Minister of Health currently says there are 6,638 active cases right now. And we see that there are 206 deaths. But some bit of good news coming up. We have 5,250 people that did actually catch COVID-19, but were able to survive. They fought it off.
Yes, Marv, and this figure from the Minister of Health follows some cases yesterday. After 79 new cases were recorded and 3 more deaths. On average, we see these 79 or 100 and something cases per day and a few deaths, which is bringing the total to that 206. And we see that worldwide, according to the Johns Hopkins University, there are more than 26 million cases now, and more than, and then there are also many deaths there, Marv. And in the USA here, we're talking the cases have already exceeded the 6 million mark, and including the 185,000 deaths, which is above that number. This is the Ministry of, as the government says, that when schools open, the government will make sure that all the children get the protective clothing, the PPEs, the equipment, and that they'll, so in other ways, they will do distribute masks and other items that will for preventative measures. And we see that the Treasury says the Treasury has also dispersed $350 million, which is meant for safe school reopening for this COVID-19. As we saw the minister announcing that for those writing ZIMSEC, they will open earlier, followed by for Cambridge and then ZIMSEC, and then the exams will start 1 December. So 15 September, 28 September, and 1 December, we'll be seeing there will be a lot of activity there as far as schools are concerned. Over to you.
Yes, Star, for those that are just joining us, welcome to the program. This is a pre-recorded program, so some of the time, by the time you watch this, some of the figures may have changed. Like what Star said, Johns Hopkins University here in America is also publishing figures on a minute by minute, if not daily. And like she said, the deaths globally have risen up to 862,000. Also here in Washington, D.C., where I'm broadcasting from, we have 14,077 COVID-19 cases with 608 deaths. But in the United States, which is currently now the epicenter, we have 6.1 million people that have contracted COVID-19 and 185,000 deaths. So we will be having, you know, like a hodgepodge of issues that we're discussing today, besides the COVID-19 issues that are currently ravaging the whole world.
Yebo ke, mabelasi, kulabo abasanda ukusixhuma khathesi, siyabe sixoxa ke ngodaba lwe-COVID-19. Yona ke sibona ukuthi ligciwane lokho limemetheka emhlabeni jikelele. Sikhuluma nje elizweni sesibona ukuthi ugatsha lwezempila kahle luthi abantu asebehlaselwe yileli gciwane sebesedlula ke inkulungwane eziyisithupha lamakhulu athize. Sikhuluma ke ngabo 6,638 lapho sikhangela ukuthi njalo libulela abedlula amakhulu amabili 206. Lokhu kulandela ke amanye njalo abatholakale bele gciwane leli abangu 79, yebo phela amashumi ayisikhombisa lasishiyagalolunye, labanye nje abathathu ababhubhileyo izolo. Yikho sesikubona lokhu nje ukuthi ngelanga elilodwa kumbe amabili siyabona ukuthi kulabantu ababe sebelahlekelwe ngumphefumulo. Njalo siyabona ukuthi lamana nani abantu abathola leli gcikwane lawo lokho siba khona suku zonke oku manje ke emhlabeni ke jikelele baningi kakhulu bangabayizigidi lezigidi abantu asebathola leli gcikwane kodwa ke lokho akusho ukuthi ngoba eZimbabwe balutshwana hayi utsho ngoba bavele esingathi population yamanye amazwe ivele iningi nxa siqathanisa neZimbabwe ngakho abantu baba baningi labo abathola leli gcikwane nebo ke sizakhangela futhi ukuthi abesifazana baziphilisa njani ngathese ngesikhathi se-COVID-19 abanye bazasikhulumela bona ukuthi kwini abakuswelayo kwini abakwenelisayo kwezombusazwe-ke asisoze sigxile kangako kodwa sibonile okuningi kusenzakala sibonile umnumzana Jacob Mafumo councillor Jacob Mafumo weHarare esiba ngucounsilor namhlanje bemvotela okutho ukuthi-ke unqobile ibandla le-MDCT yena njengoba engowe-MDC Alliance sabona-ke umnumzana Job Sikhala we-MDC kusehlula ukuthi athole ukukhululwa ngesifambiso se-bail njengalokho okuzuzwe ngabanye bakhe umnumzana ngingatsho ukuthi ngabanye bakhe ngabanye abalwela amalungelo oluntu intatheli izindaba umnumzana uphoyithinono simbonile ekhululwa ngemali yesifambiso se-bail izolo lo umnumzana Jacob Ngarivume sebehlale isikhathi eside lokho ebengayitholi leyi i-bail ngakho-ke kube bakuthabele lokho-ke abalwela ilungelo loluntu kodwa umnumzana Job Sikhala-ke kwehlule ukuthi-ke sebezathonisiswa bengaphandle hatho ukuthi amacala abayetheswayo okuzama ukugenqula uhulumende aseyisuliwe hhayi alokhu ekhona kodwa-ke hhayi sizabeke sikhuluma labesifazane abachiyeneyo ngokubahluphayo ngalesi sikhathi se-COVID-19 ngakho-ke yikho-ke esiyabe siliphathele khona namhlanje mavelas
aiwa kunawo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu chemadzimai chatinokupai china chega chega nhasi tichange tiri kutarisa zvizhinji zviri kuitika panguva ino panyaya yechirwere checovid-19 icho pari zvino munyika bazi rezveutano rinoti pane vanhu 6638 vabatwa nedenda recovid-19 tichiona zvakare vanhu 206 vachiwanikwa vachishaya tozotarisa kuti pane vanhu 5250 vawanikwa vachibatwa nedenda iroro recovid-19 asi vakawanikwa ivo vachiri kunda tozotarisawo pasi rose kuti pari zvino bazi remuno yatinoti John Hopkins University Hospital yemuno chipatara chikuru chemuno muamerica chiri kuti icho vanhu vabatwa nechirwere ichochi checovid-19 pasi rose pari zvino vari kusvika ivo pa26 million ndo vanhu vabatwa vanosanganisirwawo vekuzimbabwe kwozouya vanhu vawanikwa vachishaya vari kusvika pa862,000 pasi rose tozotarisa muamerica imo muno matiri pari zvino ndo imwe nzvimbo yawanikwa chirwere icho checovid-19 chichipfunya chisero vari pa6.1 million pari zvino uyezve 185,000 vanhu vawanikwa vachishaya kubva kuchirwere ichi imo muno muwashington dc mandiri kutepfenyura ndiri zvangu kumba pane vanhu 14,000 vawanikwa vachibatwa necovid-19 608 vakawanikwa ivo vachishaya panguva ino tichange tiine zvizhinji zvatichange tiri kukurukura nezvazvo tine gango tichange tiri kutarisa zviri kubuda kumatare panguva ino uko takaona nezuro mutungamiri webato retransform zimbabwe vajacob ngarivume vachiwanwa vachipiwa ivo mukana wokuti vabhadhare mari yechibatiso uyezve mutori wenhau Hope Chimono achiwana zvakare mukana wokuti abhadhare mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba pamhosva yavari kupomerwa kuti ndivo vanga vari kupesvedzira vanhu kuti vawanikwe ivo vachienda kunoratidzira musi wajuly 31 wapfuura taona zvakare muzuva ranhasi vajacob Mafume ekanzura wemuharare webato reMDC Alliance vachiwanikwa ivo vachivhoterwa kuti vange vari ivo meya mutsva weHarare saka ndo zvimwe zvanga zviri kuitika muguta reHarare pazuva ranhasi tikaona zvakare vajob Sikala vebato reMDC Alliance vachienda kumatare kuti vanotsvaga zvakare mukana wokuti vawane kuwo vachitongwa vachibva kumba saka ndo zvimwe zvatiri kuona zvaitika muzuva ranhasi asi tinotaura isu kuti chirongwa ichi chamuri kuona chirongwa chakabika munguva yapfuura saka pamunozochiona zvimwe zvinhu zvinogona kunge zvasanduka tichange zvakare tichitarisa zviri kusangana nemadzimai munyika parizvino tinoziva kuti nguva yeCOVID-19 asi madzimai vari kusangana nezvinhu zvakasiyana siyana kungave kuri kunzvimbo dzakadai sekuzvipatara kungave kuri kunzvimbo dzakadai semabasa emaoko chaizvo madzimai mazhinji vari kutarisa nezvizhinji zvakasiyana siyana vachitaura ivo kuti panguva ino yeCOVID-19 kuwanikwa munhu achiwanikwawo achichengeta mhuri yake zvakanaka zviri kutinetseni kuti vana baba vazhinji vakamiswa mabasa uyezve mamwe madzimai anga ari kuita mabasa ekuwana vachienda kunyika dzakadai seSouth Africa kunana Botswana kunana Malawi kunana Zambia nekuvharwa kwakaitwa mabhodha pari zvino madzimai aya haasi kukwanisa kunge vachienda kunoshanda kuti vawanikowo vachizounza cheruviri kumhuri dzavo tichange zvakare tichitarisawo nezvimwe zvirwere zvekutarisana nemadzimai kunyange zvayo iri nguva yeCOVID-19 asi kurwara vanhu zvirwere zviri kuramba zvichienderera mberi tinoona kuti muzvipatara madzimai mazhinji mamwe akazvitakura vari kuwanikwa ivo vachitaura kuti kunzvimbo dzakadai sechinhoi pane nyaya yakaitwa nemutori wedu wenhau Kiri Mudzamiri anga ari kuti iye madzimai vari kuwanikwa ivo vachida kubatsirwa vana nguva yavo isati yakwana atingati maprimature vanga vari kutarisana nezvakawanda zvakaoma ikoko sezvo vana mukoti pari zvino vachiri kuratidzira tichitarisa zvakare kupari renyatwa takanzwa zvakare mamwe madzimai vachiti vanenge vachida kuzvara necesarian section kana kuti operation ivowo zvakare vanga vari kutarisana nezvinetswa ikoko sezvo kuri kunzi kune uori hwokuti vamwe vanhu vanenge vabva kumagovernment hospital havasi kuwanikwa ivo vachipiwa mukana vanenge vapiwa referal yegovernment kuti vawanikwe ivo vachiitwa siza pachiri nenguva pane nyaya iyo yeuori asi hatina kukwanisa kunge tichinzwa kune iyo pari renyatwa hospital kuti zviri kufamba sei panyaya iyoyi saka ndo dzimwe dzenyaya dzatichange tichizeya hatichinzwawo kuti zvakamira sei panyaya yezviri kusangana nemadzimai panguva ino yeCOVID-19 tichiona kuti madzimai akawanda pari zvino vari kudzimba sezvo munzvimbo dzakawanda pasi rose kuchiri nelockdown tichiona zvakare kuti kune nyaya iri kutaurwa yekuvhurwa kwezvikoro iyo iri kushungurudza zvakare madzimai vazhinji pasi rose vachiti zvino vana zvichange zvichifamba sei zvino vachawanikwa here vachipiwa mamaski social distancing ichaitwa here kuzvikoro ungave uri munyika ipi neipi asi hazvinetswa izvi zvakangotarisana nemadzimai nevabereki vatingangoti vabereki vese pasi rose asi nyanya vari muZimbabwe vari kutarisawo kuti tichiona kuti zvikwanisiro zvakadai semamaski nezvimwewo zvanga zviri kumboshayika munguva yapfuura zvichawanikwa here panguva iyo pachavhurwa zvikoro saka ndo zvimwe zvatichange tiri kukurukura pamusoro pezvazvo pazuva rino tiri pachirongwa chemadzimai chewomen's round table kana kuti chatingati china chemadzimai apo tinotarisana zviri kutarisa nemadzimai munyika uyezve nepasi rose saka tichange tiine vanyarikani vachitaunza ipo pano vachitaurawo kuti vari kuzvikwanisa sei panguva ino yeCOVID-19 uyezve kuti zvii zvavari kutarisana nazvo mukurarama zuva nezuva mukuchengeta mhuri dzavo kana vamwewo vasati vane mhuri kuti zviiwo zvavari kusangana nazvo zvinetswa zvakamira sei uyezve pane zvimwewo here zvavangati ivo zviri kufamba zvakanaka panguva ino yeCOVID-19 pari zvino saka ndo zvimwe zvatichange tiri kutarisa ipo pano pachirongwa chedu chewomen's round table ini ndiri kukoka ndiri Marvelous Mfanganya uye ndiri kumba pamusoro pedenda irori reCOVID-19 tinoona kuti munguva yapfuura maitiona tanga tiri kutaura tiri kumastudio nezvimwewo asi pari zvino tiri kutepfenyura tiri kumba pamusoro pedenda irori reCOVID-19 uye tichange tiri kungokubatisaiwo zviri kuitika pasi rose takatarisa nyaya yezviri kutarisana nemadzimai pari zvino pangave pari pakuti panyaya yemafambisiro avari kuita zvino panyaya yeutano panyaya yezveupfumi nekuti zveupfumi zvakatarisana nemunhu wese vamwe vatanga tiri kutaura navo pachirongwa chatachiri nacho cheless talk ngatikurukurei vanga vari kutaura kuti nyaya yemari yekushandisa iri kunetsa munyika pari zvino vari kuti ivo zvinhu zvakawanda zviri kudaidzira mari yemaus dollars asi iyo nyika ichitaura kuti mari iri kushandiswa munyika imari yemabhondi saka madzimai mazhinji vari kutarisana nedambudziko irori rekuti mari iyi yekunze yemaus dollars voiwana kupi saka zvimwewo zvatichange tiri kutarisa pamusoro pezvazvo pachirongwa chedu chanhasi apo tinotarisa isu zvekusangana nevanhukadzi muupenyu uye zvetichange tiri kuzeya nenyanzvi dzakasiyana-siyana tichitarisa isu kuti zvakamira sei panyaya yedenda iroro recovid-19 uye panyaya yenyaya dzezveupfumi nezvimwewo. Sa
yebo ke siyabonga marvelous njengoba nje usakhuluma kwezikolo yes ke sakhuluma ke labanye abazali bakhanya baphathekanga kuhle ngokwenzakala ezikolo omunye wabo ngolwela ilungelo labantwana labesifazana unkosikazi unkosikazi Patricia Chabalala inothi hayi ngabe isikola sivona amasinyana abantu bezivikele ku-COVID-19 kukanti ke uyachasisa ngodubo lwamanzi abesifazane ababhekana lalo. Yebo ke okwakathesi ke sisamelele ukuthi sikhulume nomhlonitsha wethu esilokhu silaye lapha isikhathi eside unkosikazi Maleni Chiedza Katsewa. Sizazama ukuthi simfake lapha kusehlula kodwa sisamelele akusenani ke sizabelokhu simzama ukuze ke sibone ukuthi siyamthola yini. Lapho ke sixoxa siqhubeka sixoxa njalo ngodaba lwethu lolu ke siluphethe namhlanje le-COVID-19 nokuthi abesifazana benza inhlelo ziphi zokuziphathisa. Siyananzelela ukuthi kulabanye abancedisa abanye abesifazana ngenhlelo zokuzithuthukisa inhlelo ezitshiyeneyo kambe kuyini abanye abakwenzayo. Yikho ke esikwenzayo kathesi ukuzama ukuthi sikhulumisane labo. Ngakho kodwa-ke sisameleleke ukuthi sikhulumeke labahlonitshwa bethu sizabe silokhu sizama-ke elisimelele khonapho mavela
aiwari ke itsimboyedza kuti titore munyarikani wedu wokutanga Chiedza Maleni Gadzira ari pawhatsapp pari zvino nokuti purogiramu yedu ndofunga network yacho hamene zvairi kuita. Alo Chiedza. Aiwa tiri wadi Chiedza, tiri kutaura panapa tiri pachirongwa chemadzimai tichitarisawo zviri kusangana nemadzimai pari zvino panguva yecovid-19 tichiona zvakare kuti iwe uri mumwe wemadzimai vakambowanikwa vachibatwa nedenda recancer asi pari zvino tiri pacovid-19 zvii zvauri kusangana nazvo semudzimai?
Ndingati mukurwara kwandakaita necancer kuchizobuda denda recovid rainetsa kuti ndikwanise kubuda ndichienda kunorapwa nekuti kwaka kusachabvumidzi kunyanya famba-famba uye zvipatara zvangove zvakunzi kunofanira kuuya vanhu vari kuda kurapwa covid kana kuti munofanira kunge muine certificate yekuratidza kuti makatiyiwa covid. Saka kutadza kufamba-famba uku kwaikangatisa futi treatment plan yatanga tinayo asi mukutaurirana nana chiremba taizongoitawo zvimiki zvekufonerana and then vondiudza kuti chienda pafamasi yakati maybe onotora mapiritsi akati neakati asi zvekupinda muchipatara zvandaingoita kare zvanga zvave kunetsa.
Tombotarisa padambudziko rako recancer iri ungatitsanangurirwo kuti zvakafamba sei?
Okay, ndakabatwa kunzi ndine cancer last year 2019. Cancer inonzi vamaonoiti colon cancer vamaonoti colorectal cancer nekuti cancer chinenge iri mucolon nemurectum saka ndiyo cancer yandakabatwa ndinayo ichinzi iri pastage 3D. Taiye cancer iyi inowanzobatwa muvarume vechikuru vanenge vapfuura makore around 50 and above asi ini ndanga ndine makore 33 ndiri mudzimai iri pastage 3B saka yakaya kuda kukurumidza kutanga kurangwa nekuti kana inenge yakuda kukurumidza kupinda mune dzimwe nhengo dzemuviri makidneys malungs ichi kana yatodaro inenge yakutonzi stage 4 yakuchinetsa kurapa.
Saka ungati iwe wakaziya sei kuti wabatwa nedenda recancer?
Handingati pane pandakamboziva kuti ndine cancer. Ndingangoti for maybe 2-3 years ndaingorwara maziya zvii zvokuti unongosvumburi nemutombo neconstipation ndozvandaingonza and then I think around last year June-July ndopandakatanga kuona kuti zvafanira kuti kuzvibatsira kuenda kutoendeshako kwanga kwakunetsa kwairwadza kusika ndakota kwamuna hemorrhoids kwamuna piles because bro zvaunenge uchifunga kuti unazvo itake cancer yakasiyana kana ne breast cancer yekuti breast cancer unoenda une examine wambota kuti pane lump here pamazamu kana kuti unoita pap smear kuti uone kuti ungaite ungave une cervical cancer kana kuti prostate cancer pane maexaminations anoitwa kuti ikurumidze kubatwa type yecancer iyi kuverenga wakandaiita ikensa inotonetsa kuziva kuti pamwe unenge utori nayo kensa kusvika chiremba azotarisa saka inini zvakaitika ndezvekuti mukurwadziwa kwandanga ndakuta shama dzangu ndodzakatoti wadiwaita kunotarisa ini ndichingodzakatanda ndikangonoo mapain killers iwayo handinenge ndaraita handi ndo zvinoita munhu ane constipation ndo zvinoita uchingoti akatimwe mvura yakawanda ndodya inochikafu chine rafiti because uri kufunga kuti iwo une constipation of my pals kana kuti mahemorrhoids because ndo area yacho inenge ichirwadza nemutumbu uchingoti pamwe ndikangonoa mvura yakawanda hapana pandaitombofungidzira kana kuti icancer pandakazoenda kuchipatara ini ndakaenda ndichitaura chiremba kuti ndine mapiles saka I think ndokumbira kuti muone kuti mungaite sei mundiitewo operation because zviri kurwadza ndanyanya kurwadza ndandisasagoni kana kugara zvakanaka hapana pandakambofungira kuti ndinekesa takazotaurana chirimba akaita maexaminations ake nematest ake ndokuzondichiedza kwapera mazuva manomwe after 1 week kuenda kuofisi kwake akatobata marizavu achitanda ndangoita pangu matest saka kutodzokera kwandakaenda kuna chiremba ndopa akazondiudza kuti aiwa angasiri mapiles kana mahemorrhoids utori nechirwere checancer.
Maybe in English, if you can just tell us, we see that the world right now is fighting, or we are in a pandemic, COVID-19 pandemic, but you were also fighting cancer. And what kind of challenges would you say you faced as a woman during this pandemic to be able to get your medication and stuff like that?
So having cancer automatically means that we were part of the people who had compromised immune systems and who were the first targets to be told not to move around. But then with cancer, you have to go through treatment. You're going to chemotherapy, you're having radiation. Sometimes you actually have to continuously have different types of surgery as the tumors are being removed. So with that travel restriction, it was difficult to actually move out and go and get treatment because I needed 40 days of radiation. And, you know, with those 40 days, I didn't necessarily have a doctor's letter. And, you know, in Zimbabwe, when you're going through roadblocks, they wanted a letter of movement. They wanted a letter from your workplace, you know. And by then, I had not received a letter from my doctor, which is quite difficult to then actually go to the cancer center where I was having radiation. At the same time, when I needed blood tests, because within every week or every 2 weeks, I needed to have continuous blood tests because I had low iron and I'm anemic. My blood levels needed to be continuously checked. It was difficult to access the hospitals because all of a sudden they sort of became COVID centers and, you know, they were only accessible to people who had COVID so that they would treat them for COVID. If you wanted to get into the hospital, you needed a COVID certificate, you know, and, you know, to get a COVID certificate, you needed tests. And by then, it was not yet that simple to just have, for example, a PCR test now with results come out after just 6 hours. You know, at the beginning of it all, there was so much confusion such that, you know, it was a bit scary and at the same time, it was difficult to even access my doctor because I was used to just going in, walking in, have an appointment with him, sit and talk. But then all that was disturbed, the restrictions, the access to hospitals, access even to facilities because there's a time when, you know, some of the medical centers were all closed and it was difficult to actually move around and get my medication.
So what is the current situation now? We see that the government in Zimbabwe has relaxed some of the restrictions for COVID-19. How are you accessing your medical assistance?
With the relaxation of the measures, it has been much better. But at the same time, my doctors, the oncologists, remain very, very cautious because they still maintain that, you know, cancer patients, especially those on chemotherapy, are high-risk patients. So trying to access the doctors is really when very, very necessary. Otherwise, what I've been doing is just having a phone call probably every 2-3 days with my doctor, giving him an update of what I'm going through. The pharmacies are open. I get a prescription over the phone. I can just send that to a pharmacy that I go to, and then go and pick up the medication. So I think in with regards to that, the movement is much better, and accessing medical services is better now.
And we see the type of cancer that you are talking to us about is the same, I understand, from the one that Patson Zamara, the late, had. What kind of, did you have any interaction with the Dr. Patson Zamara? Did you ever get a chance to speak to him?
At the time that the social media had the news about Dr. Zamara, I contacted a friend of his who is my friend, Maureen, and I told her that, you know, if it's okay with him, I'd want to walk the journey with him, talk to him, assist him, because this type of cancer is experienced by very few people, such that, you know, the whatever you then go through when you're having treatment, I felt that I could understand and help him cope with it. And she actually responded, and she said, you know, definitely, I'm definitely going to think here about thinking that you could actually talk to him, because I realize you guys have the same type of cancer. Mm-hmm. And from day to day, said, you know, once he's feeling a little bit better to talk to people, I'll definitely link you up with him. 2 days later, that's when the news broke that he had actually passed away.
Mm-hmm. Maybe walk us through, what were some of the things that you faced as a woman fighting the cancer that I know by now you're saying you're clear? What's your condition now?
The condition, 3 months ago, that's when the cancer was confirmed to be in remission. Mm-hmm. So what it means is basically after further tests, because at the end of chemotherapy, you wait for about 12 weeks, and then you have further tests to see if the tumors are still within the colon, within your body. And when they say cancer is in remission, it means that the tumors are not visible. There are no signs of cancer in your body. But they can't say you're cured, because mm-hmm. there's a high risk of recurrence of the cancer within the first 2 years after remission. So what happens is it's in remission. After 5 years, it hasn't reoccurred. That is when you are then able to say you're cured of the cancer.
Pane pokataura zvawaisangana nazvo mukurwisa chirwere ichi, chimbotsanangura kuti semudzimai wakataura iwe kuti zvakakosha kuti unge uine mhuri nyanya, nokuti tinotarisa kuti vanenge vaine COVID-19 vazhinji vanoti it's a very lonely disease, nekuti vanhu vanenge vachinzi vasasvike padhuze zvimwe zvinhu zvakadaro, asi iwewe zvii zvawakasangana nazvo zvingadzidzwawo nemamwe madzimai?
Chirwere checancer hachitapurirane, ndochekutanga, saka hazvidi kunyanyotya kana kufema. Zvandakaona ndizvo kuti mukukura inini chaiye pakatonzi ndine cancer, ndakatongoti apa ndava kutofa because of mafirimu ataiona. Even nanhasi munhu akambodzi ane cancer wakutonzoti saka kwasara 3 weeks, kwasara 3 months. Chekutanga chandingataura madzimai ndechekuti ngatisadaro, ngatisatarise chirwere ichi kuti aunge munhu akutofa adzi akufa tandese. And then mukuchengetedza munhu anenge achirwara necancer, zvakawanda zvaanosangana nazvo iye anenge asingatonzwisisi. Ini ndanga ndisingatonzwisisi, ndakambotaura kuti unenge uchirusa mapiritsi echemotherapy kana mainjections kana radiation yacho inorwadza tandese, zvekuti mukurapwa kwacho unenge uchitoita kunge ucharwara. Ndikatikupei muenzaniso, zvakafanira kuti unenge uchiita unenge uchirwadziwa adzese. But mukurwadziwa haukwanisi kungopiwa mapainkillers kuti ungopera ungopora, unotopiwa mushonga wakaita semorphine. Morphine yaka it's a drug, it is very very powerful adzese, because of pain yaunenge uinayo. After wapiwa morphine iyo, inini zvakazoitika, ndapiwa morphine ndakabva ndariekta, andisi ndariekta ndakaita munyaviri. Pamunyaviri apapa unofanira kupiwa futi matablets, nekuti immune system ka haikukwanisa kuzvirwisa. Wapiwa mamapirisi ekubatsira munyaviri wawakonzereswa nemorphine. Wapiwa mapirisi iwayo ekubatsira munyaviri, unobvoita constipation, because mapirisi acho anokonzeresa constipation. Waita constipation, ipapo ndo muri kunetsa mune colon, mune cancer icho, saka zvina inofanira kubuda. Wakufanira kupiwa futi anonzi machimalaxative, saka mapirisi acho anenge akawanda. Mukuwanda kwawo manje wakushaya appetite wakunza musoro wakuda kurara kana kuti yes just restless saka izvozvo zvinoita kuti ndozvinoita kuti maybe skin complexion ichinje unowonda because hausiku kwanisa kudya ukada kudya urikurutsa ukada kudya urikuita diarrhea and then iyoyo that's part of chemotherapy ini ndakaitwa kuti neredhisha because pane zvinhu zvitatu zvinobatsira kurapa cancer unoitwa surgery kana kuti radiation kana kuti chemotherapy patiri ipapo panogona kuitwa chinhu chimwe chete ukaitwa surgery maybe zvonzi chuma yabviswa yaenda maybe zvari kana iri stage one stage two kana kuti unoi surgery neradiation kana kuti radiation nechemotherapy ini ndakaitwa zvese zviri zvitatu kubva kuradiation uko unenge uchitsva and then woita kana mablisters saka unenge uchitoda vamwe vanovati nurse aid ini ndathink ndakaita rombo rakanaka kuti mai vangu vagara dinese mukoti for over 30 years though I did change it but mukuchengeta munhu ikoko munhu anogona kana kuti kungozvipatsira ari pakanaisa papo kana kuti pane mushonga yaunenge uchifanira kunonzwazie kuzorwa and nekurwadza kwayo murwere anogona kuti ha izvi handisi kuda kana kuti amapiritsa ari kunyanya ari kunetsa kumedza because unogona kutadza kumedza but panenge pachida munhu anenge ari padhuze anenge achikubatsira kuti aiwa izvo yanguva yekudya nyange ukarutsa unenge uchidzichicha wakuda kudya ichocho unoedza nepaunogona kuti ungodyi because mumuviri munenge musitorina kana chikafu and normally kuti mapiritsi ashandi unofanira kunge wadya saka pane pasingodawo that support especially technically kuti munhu anenge achitoziva kuti aya yanguva yekuti munhu atori mapiritsi akati neakati neakati yanguva yekuti munhu adzokera amboenda kunotariswa ropa yanguva yekuti munhu atsaure aone chiremba wake saka zvakakosha kuti pange paine vanhu vanenge varipo vanenge vachifamba newo mukufamba mukurwara kwaunenge uchiita.
Aiwa, thank you so much, Chiedza. Atadzoka kwauri just now, so I'll call you back, but ramba uri padhuze ipapa pastar.
Yebo ke lapho sizwa omunye ke omhlonitshwa wethu. Yebo ke unkosikazi ke Chiedza Maleni Katira yena ke owasila kumkhuhlane wemvukuzane, ngakho ke uyachasisa ukuthi wahamba njani lapho esiya ezibhedlela. Wahamba njani lapho ezama ukuthi athole usizo lokwelatshwa njalo lengxaki abhekana lazo kodwa ke kuyahlupha ke ngakhathi ngesikhathi somkhuhlane we-COVID-19 ngoba abanye abenelisi ukuthi behle bengene nje esibhedlela kukhona sokulandelwa kathesi umuntu kaphonge usukuma nje ayingena uqala ahlole ukuthi engabe le gcikwane leli kumbe hhayi engakaqalisi ukwelatshwa. Hayi, sizabuyela ke kungxoxo yethu ke sayiqhuba lo nkosazana nonkosikazi Patricia Chabalala ke umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Progressive Law Residents Association njalo olondoloza intandane yena ke osichasisela ukuthi kwahamba njani kuhamba njani ngodaba lwamanzi lange-COVID-19 ngalesi isikhathi yikho ke uzaqhubeka
ngoba uyabona kulo mkhuhlane okuthi-COVID uzamemetheka sikuthi uza kuba khona ngoba indlela yamanzi kayikho amanzi aqogelelwa njalo aphephe ngobunono obukhulu awusozibona umuntu edlalisa amanzi ngoba uyabe khangelela ukuthi kusasa zathatha ngayo so zokugeza kwazo zonezi izandla kuba nzima kakhulu nokuwasha izigqoko zonezi kuba nzima kakhulu okuza kwenza ukuthi umkhuhlane lowo umemetheke uhlale ukhona ungaphumi ebantwini ngoba amanzi sibili kobulawayo awakho phakathi kuhlupho bezesi lulwamanzi sokufanana khathesi ukuthi kwamajaha nabobaba behamba nabo bethwela amapheyili izigubhu lezi besiyodinga amanzi sokufanana akusela kuthi ngubani ngoba shiwa amanzi kawakho iphosa saqeda iviki khathesi singanawo iphosa yatigoqo iviki singanawo so sokufanana vela kusela kuthi bani wonke umuntu ubhizi uyaphuthuma udingamanzi.
Yebo ke siphinde njalo ke sabuza ke unkosikazi Chabalala ukuthi okunye futhi okuhluphayo kuyini lapha edolobheni nakobulawayo wena ke asomanzi wodwa kuningi kokuphathelane nabesifazane njengoba sitsho nje ukuthi kodwa uhlupho lwamanzi solusenza kungabi ngokwabesifazana kuphela labesilisa labo sebebonakala befolile bedinga amanzi babonakala labo bedinga inkoni labantwana abangabafana labo sebethuya akusela kuthi ngumsebenzi wabesifazana bodwa kodwa yasichasisela njalo okunye obuhluphayo abasifazana njengoba kungayisiwo manzi wodwa asizweni ukuthi uthini.
Yes, kukhulunyisenwe lo council langohulumende zizamile inhlanganiso zaphanyeka udaba lolu emthethandaba aba ezinjengabo Bulawayo Progressive Residents Association, ezinjengabo Bulawayo Vendors and Traders Association, abaze badala enye inhlanganiso ekuthiwa yi-CWGG, basebenzise kakhulu abantwana bahambisa lolu daba emthethandaba. Njalo bamile bamanya banqoba kakhulu bancedisa imuli lezibe zithe zalahlekelwa ngesikhathi samanzi eluve. Bahambile babe yinhlanganiso yokuqala ukuthi basukume bayekhalela abalahlekelwe ngamanzi lawa imuli ezithe zalahlekelwa ngabantu bebulawa ngamanzi lawa, babaphathela lama-groceries okuthi abancedise. Basebenze kakhulu baphindaphinda balokhu bebancedisa. Sabona futhi the 1893 MHRRM incedisa futhi emagwegwe lapho kungalamanzi inikeza abantu ngamabhawuza. Siyakunqoba lokhu basebenzise kakhulu abantwana, basebenze okungaphezu kwamandla bancedise kakhulu. Sisabulekeli ukuthi kuzaphetha ngani njengoba indaba le ifakiwe emthethandaba, ngoba ifakiwe ngempela kusamele kwazakali ukuthi kuyaphuma njani, yaphetha njani. Yakhulunyisana kakhulu nohulumende nekhansi. Nanku kathesi siyabona sokungena izinto eziningi ngesikhathi se-COVID. Ubuhlungu kakhulu ukuthi kubone i-transport ihlupha, ikhathaza kakhulu. I-transport iyakhathaza. Andubani uhulumende yancedisa ukuthi kusanitize ezikolo bathengeke nama-mask, ngoba isikhathi lesi sibone sesiyizwa nje lapha ezikolo esitshela ukuthi kumele sizibonele ngento zonke. Olunye uhlupho olukhulu ngabantwana, ngoba imali yakhona thina kasilayo.
Yebo-ke sibonge lapho-ke unkosikazi-ke Patricia Chabalala obesixoxela-ke ngohlupho-ke olubhekane labahlali bedolobheni lakoBulawayo, njalo lokuthi abantu babhekana nengxaki ezingapheliyo, ngoba ayisikho kuphela konke lokho kodwa abakudingayo. Besizama njalo-ke ukuthi sixoxisane-ke nomunye njalo umhlonishwayo, kodwa hhayi sizama lokhe simdinga khathesi ngoba lokhe singamboni. Uyeza-ke unkosikazi Patronella Mguni ukuthi asixhase sibe laye lapha ecingweni. Yes, marvelous day. We just heard from Bulawayo Progressive Residents Association Chair, Deputy Chairperson Patricia Chabalala. She was just explaining how families are surviving during this COVID-19, and that gender roles, there's now a thin line, because even the men, the boy children are also sent to fetch the firewood when there's no electricity. You know, there's lots of electricity outages these days. And to fetch the water, which they fetch from water kiosks and bowsers because of this too much load shedding. So without electricity, without water, now people are combining efforts to eradicate this problem. But the problem she's saying now, because people are always away, because there's no guarantee that if you go to fetch water, you will indeed get it, the precious liquid. Because sometimes on the lines there, and now the thieves know that sometimes parents are away in that house. People have gone to get water from the house away. They will line up the whole day. And so there have been increased cases of robberies, as they have found out. People are saying the others get in their houses and get all their some of their belongings. Why? Because they are always lining up there on the water bowser for the water, and some are looking for firewood. Yeah, that's the problem which they are facing there. Over to you.
Aiwa, see, chiedza, ndofunga matoka shakare pachirongwa chokuchingamidza nemufaro. Ehe, moti taurisei mbichana, sorry, because tiri kutaura nemi muripa WhatsApp. Asi toenderera mberi zviri chiti takatarisa iro dambudziko recovid-19 pari zvino, zvii zvimwe zvauri kusanganawo nazvo semudzimai panguva ino yecovid-19?
Ndingeti Sounds nice. Someone I talk of Mukora Pachiriche, check cancer. Kuyaza ku kutokera mu society kunenge kuchitinetse after that what I need to take the dopagatanga inonzi chi lockdown saka unonzi kese kunyaso kugara wakangovhara rori mumba zvinhu zvinotongodzidza unotoita kako kangorwadza ka depression.
Vamwe vangada kuziva kuti ko iye chiedza malingadzira ndiani besides zvecancer nezvimwe ndeapi mabasa aunobata awanga uri kubata usati warwara. Pane vamwe vanogona kunge vakateerera vari kuti tuda kunzwawo pamwe vari kufungidzirwawo kuti vane denda irori regomarara madzimai nevamwewo vanokubata papi unowanikwa papi?
Facebook ndiripo mali chiedza chatirai ndiripo futi paInstagram nepa Twitter tinokwanisa kutanga kutaura ipapo.
Okay, maybe just in English, if you could just tell us, I'd asked you in Shona that what would you say are some of the challenges that you face as a woman, you know, going through cancer and also during this COVID-19 era, what are you facing daily? What are some of the challenges?
As a person who's just been in remission from cancer, I'd say, you know, reintegration into society has not been easy because, you know, it was a very tough year, and you know, it's a mental disease as well. So you know, depression kicks in as much as you want to hide it. But it's just sometimes when you have that empty void, and then what you do when that happens, you know, you want to get out there, and you know, because you're stronger, you're just a little bit stronger. What then happens is there's lockdown, there's COVID, there's a whole pandemic, and you're part of those who are considered to have a very weak immune system, a compromised immune system. So I think, you know, it then becomes even harder to then just remain indoors, being locked down. And sometimes, you know, you get bored. And so economically as well, it has been quite tough because, you know, prices keep rising, inflation, you know, back then you just, you know, sort of order stuff from, for example, South Africa, Zambia, even in the US, and you get stuff at cheaper prices than in Zim. But at the moment, you know, it's basically a buy Zimbabwe kind of situation. Nothing bad about it, but, you know, the prices are really quite beyond the reach.
What about access just to medical facilities? You talked about some of the radiation machines and stuff like that. Can you walk us through that? During this COVID-19, how does it look?
The picture is bleak, to be honest with you, because even before COVID-19, when movement was free, in public institutions, the radiation machine there was supposed to be two, but then one has been dead for years, and then the other one sometimes functions, sometimes doesn't, which leaves people in a whole long waiting list, which you can wait for as long as 6 months, and 6 months for a cancer patient can actually be a long time. And the private institutions as well, because everybody is flocking there, it is expensive, but still, you know, people still keep going there, which was what was happening pre-COVID. But now, because there's COVID, you know, there are even more restrictions. You do. People actually, you know, we don't even really have that information, which is what I'm now trying to work on. Mm-hmm. So, you know, just open up that information channel to then assist patients who need radiation, assist patients to where to go if they're even just diagnosed with cancer. Because I feel like there's that information gap. So that's part of what I've been trying to do, because I see that gap, especially with the COVID-19 pandemic.
And also, some may ask, who is Chiedza Malin Gazira? And where can they contact you in case they want to hear more about your journey and what you're facing right now? And, you know, if they were diagnosed and are a bit worried, where can they contact you and who are you?
Okay, I'm basically a 34-year-old young woman. I'm an accountant by profession. At the same time, I've also just started writing a lot of blogs talking about my cancer journey. I'm on social media. I'm on Facebook, Malin Chiedza Gazirai. I'm on Instagram. It's malin.chia. I'm on Twitter. It's at malintheLights. So, yes, I'm on social media. I'm very open. Let's talk about these things. And I'm not necessarily a trained counselor, but I'm just one person who is using her own personal experience and understanding, you know, I think in a deeper manner what maybe people would be going through, especially if they're diagnosed, if they have a relative who's been diagnosed. I'm here to talk, and I really would, that is an impact that I would want to, you know, make.
And what kind of maybe encouraging words that could you give some people right now? We know everybody is facing something or other during this COVID-19, especially the women out there. Should they be facing any kind of challenge, be it, you know, especially when it comes to health?
What I'll just say is that, you know, out of pain can come your purpose. You may never get over some stuff, but then you have to get past it. You have to go through it. There's storms, yes, but then nothing lasts forever. You know, it's always darkest before dawn. You know, some of these statements may sound cliche, but I am talking not because of something that I read or something that I heard. I'm talking from experience over something that I went through. I was in ICU. I went through a lot of pain. I was diagnosed with a cancer that is very rare in young black women. But I'm here to talk about the story. I'm here to share my story. And I believe I'm not the only testimony. So whoever is listening, you also have a story to share. And I believe you're equally a testimony.
What about the issue of cost? Panyaye kurapa denda irori nyaye mari nezvimwe zvakamira sei?
Kurapa kwecancer kunodhura. Kunonetsa nekuti inini pandakabatwa ndine cancer, pandakamboda kutarisawo medical aid, inotaura kuti chemotherapy waiting period is 5 years. Ndakambogara ikoko kuAmerica, and by the time yandakanzi ndine cancer, ndakatangodzoka muZimbabwe, it has been 3-4 years ndadzoka. Saka ndakaedza kufunga kuti saka 5 years ndenge chifanira kunge tingoripo tichingo tatisati tane medical aid yacho, because ndakazoita iyo medical aid iyoyo tadzoka kuZimbabwe. Mini kuti ndanga tisingazokwalify kuti ndiite sei ndibatsirwe nemedical aid society. Zvakangodaro, even winai medical aid, mazono zviri kuti netsei nekuti mashortfalls acho anenge akawanda. And then vamwe anachiremba akavati vamwe mainstitutions acho anobatsira nezvekenza akutanga kuti tiri kuda cash up front. Ndosaka muchizoona kuti panotangwa macampaigns azvinoitwa nge munhu ari kutongotsvagawo mari madzichiremba ari kuda 8,000, 10,000. Ndiwo macost acho aripo, and vari kucharja mumaus dollars. Kana asiri maus dollars vanenge vatoshandiswa reiti yausurudzisa kuti yaramira se, and zvinoita mahundreds of thousands of US dollars. Basically it's a cost, it's a disease iri out of reach of an ordinary, especially ordinary African person. Saka zvinotinetsei. Ndosaka tichizoona panongonzi munhu arwara takutotanga kuti chi GoFundMe, because normally, especially muno muAfrica, panozobatwa munhu cancer inenge hachifambei. Saka zvinenge zvatove zvinhu zviri agent. Saka ndinongodawo kuti kana mangozva kuti pane munhu ane cancer, ngatisanyozera, ngatitobatsira ipapo. Ipapo munhu anenge achifanira kutorwa ropa, anofanira kuita matesi, anofanira kuita zvakati zvakati, kuti tibatsirewo kuti tisave malives evanhu vakati wandei.
Maybe if you can just conclude in English what you just said in Shona.
Okay, the treatment costs for cancer even exorbitant and out of the reach of many ordinary Zimbabweans, ordinary Africans. At the time that, you know, you're diagnosed with cancer, normally, most of the time, it's always at an advanced stage, meaning that, you know, if there's an urgency to it, there's an urgency for money to be raised. And why it's urgent also, it's because this nowadays, what I realize is that, you know, it's normally payment upfront for anything that you want. You can't get an interdental hospital without paying such a huge deposit, which is a little bit easier back then. In terms of medical aid, it's also very difficult because there's such huge shortfalls. And for you to actually get a specific service, you may have that medical aid, but then the shortfalls are so high and out of the reach of many. And then when you also look at many medical aid societies, when it comes to waiting periods, chemotherapy, you know, you have to, the waiting period is basically 5 years. And most of the times, not everybody stays on a medical aid for, well, maybe more than 2-3 years. At some point, there's someone default, or because of changes in legislation or whatever change, fiscal changes, maybe people cannot afford anymore, and they start feeling like, you know, I'm feeling okay, so maybe let me sort of prioritize other things. Mm-hmm. So, just basically, the treatment of cancer is very, very high. It's out of the reach of many. And I just also urge, you know, people, if you hear that someone has cancer and they're looking for money, I feel like, you know, it's a genuine cause. Let us not, you know, take our time, because, like I just said, at the time that someone has is diagnosed with that cancer, it's mostly at a sort of a semi-critical stage. And, you know, when they need money, they need blood tests, they need injections, they need, you know, lab laboratory issues to be done as well. So I just feel like, you know, in our humaneness, let's just try and assist people so that we really save a lot of lives.
Thank you so much, Marlene Chiedza Dadzira, there speaking to us from Harare. She was just giving us, you know, her journey towards what she is facing, and also talking about, you know, the situation of women facing some, you know, health challenges during this COVID-19.
Yebo ke siyabonga lapho ke umunye wemshonisha wethu ngakho njalo futhi si lapha silo nkosazana magodo ngamahlangu yena la umunye uthi balwela ilungelo labafundi njalo akubaphathi kuhle ukuthi abantwana bephongovula nje bebhale kodwa bengazange bafundisisa kuhle ngalokho njengoba abaningi besehluleka ukwenza i-online learning day. Asizwe-ke ukuthi yena uthini ngalolu daba.
Kungaba yinto enhle kakhulukazi nxa isenelisa ngozulu wonke, kodwa singananzelaleli lapha ihlekana elenelisayo ukuthi ngithole leyo mali idatha yaduni. Kwezindawo vele singakhangela kulezigaba ezimbaza ukuthi khona esikhulume ngathi i-connectivity ye-network ayikho. So ukuthi sikhuluma ngokuthi sizabanika idatha kumbe sibayenzelani akweneliseki. I-material amabhuku okubala vele esikoleyo vele eshoda. Ongaba nxa izikolo ziyavulwa, into kumele silungiselele ngoba nge-COVID, under COVID-19, angeke ushiye ama-books. Izinto kumele zilungiselele. Kodwa khona ukuthi singathi umntwana nomntwana sizamnika ibhuku ngekhaya, ubala lo bani engaphi. Ngoba abantwana bethu abesikolo abanye bahlala nabantu abasekhulile kakhulu. Embulinakulo onelesauthi abelethuba lelelo ngenxa yokuthi sizakhangela ivilasi obulawayo abazali bachitha isikhathi esiningi besemanzini badinga amanzi bazama ukudinga ukuziphilisa ubani ozaba lethuba njalo nalosti nxa elethuba kule capacity nokufundisa umntwana into yini. So kuqakathekile ukuthi sibone ukuthi khona kanti vele loni i-cave yethu ithini iyaflathena kumbe iyaqanza okathi siyaqanza umumo usilungele ukuthi sivule yini. Hhayi, awusivulungelanga umumo. Singenzani kathesi? Singabe sidinga ama-resources ukuthi the day umumo igcikwana i-COVID lingani liyehla, sivule izikolo, abantwana besendaweni eyiyo, otishala labo ingqondo zabo zihlaliseke. Ngoba kathesi siqiniseni nxa singavula isikolo, siyabe sithotcha both abantwana lama-teachers. Siyabe sibahlukuluza engqondweni. Ngoba utisha bengakwazi ukuthi abantwana engilabo eklasini nxa bengabanjwa leli gcikwane kuba uvela ngaphi emulini kule gcikwane yini. Hhayi, umfikisitshalana engagula abantwana labazali babesithi utitshala kumbe ubuyele gcikwane akusake nxa singabanjwa le gcikwane siyeqonda ngaphi siyelashwa ngaphi. So kuqakathekile ukuthi asike asihlaleli asinanzeleli ukuthi siyaqoqa ama-resources yemali njengesizwe seZimbabwe i-education sector sibe le mali eneleyo sibe le ndleko ezeneleyo sesesibona ukuthi abantu abethu nxa besiye isikole labo tishala bethu bavikelekile ingqondo zabo zihlalisekile hathi ukuthi uhlale lovalweni ngoba kula mntwana ozafunda ingqondo zakhe sikhathazekile ngokuthi engagula ithentame akula ntisho ngafunda ekwasengagula ithentame okunye umane sikunanzelele ukuthi khona vele athi abantu abakhe basezindlini babulawa zindlala so nxa izikolo zithi ziyavulwa sifuna ezikolo kube le-feeding scheme ngoba vele abantwana ngathi sibalala ngezindlala ezindlini into esiyaziyo ama-statistics esilawo for i-feeding nxa ngokuthi izikolo azivulwa ngasikhangela ukuthi uhulumende abone ukuthi abantwana ezindlini kathi i-social welfare kumele befida la abantwana ngoba vele uteacher uzabe ifundisa abantwana abalambileyo la uteacher la elambile ngoba isimo sezimbabwe siyazibonela sonkeni kasimanga kahle so angeke sifake iimpilo zabateachers engozini sithi kabavule kuphela isikolo umntwana ulelungelo ukuthi aqale asi ama singakhani amalungelo abantwana aliziqu ezintathu kithi zizanye survival and then we develop them and then they participate and we protect them so okokuqala ukuthi abaqali baphephe labo bantwana bebaphepha njani ngabanika ukudla bengikhaya bathole bayamukele kwezempila kahle bengikhaya baphephe ucuci kwanele i-COVID then bayaphepha sesakhanti ukuthi i-development sibathuthukisa ngezemfundo lezi umntwana engafunda engayichuba izifundo kathesi kodwa singaba lohlelo njengesizwe ukuthi bonke si-recover njani ama-learning gaps wethu la adalwe i-COVID abantu abakhe bephila kuzasenzela ngcono kulokuthi sithi abantu abakhe bafundile kodwa begcine besengozini empilweni kumbe sinaba abantwana bethu bahambile esikolo kodwa kungela into abazayifunda kube ku-ticking box basekeleni uku-ticking box
yebo lapho-ke sesiza-ke vala-ke umlomo unkosazana magodo ngamahlangu ke besitshela-ke ngokwemfundo Mava, that was Makoto Ngamahlangu. You know, their organization was advocates for education rights too. So she was saying, according to the constitution, children shouldn't even be paying school fees and that it's still too early to open schools because of COVID and that children should also have the right to be fed if they have no access to adequate food by the government and not by anyone else and so forth. But anyway, time is not on our side now. We have to round off. Thank you to all those who joined us. Thank you to Patricia Chabalala of Bulawayo Progressive Residents Association. Thank you to Makoto Ngamahlangu of Women of Rise, Women of Zimbabwe Arise. And Sithandekile Mhlanga saying, let's meet again this week on Thursday.
Tinokutendai vese vanga vari pachirongwa chedu muzuva ranhasi tinotenda Chiedza Malin Gadzira uyo anga ari kutaura iye pamusoro penyaya yedenda recancer kana kuti yaanga ari kutaura iye achitaura kuti panguva ino yecovid-19 zvinhu zvakati omei nekuti kuenda kuchipatara nezvimwewo zviri kutinetsei saka tinotenda Chiedza Malin Gadzirai uyezve tichitendawo vese vanga vari pachirongwa chedu tokuzivisai kuti chirongwa ichi hachisi live chiri pre-recorded saka pamuchazochiona zvimwe zvinhu mafigures atinenge tataura anogona kunge asiyana ngatisanganei zvakare mangwana pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington